zvinogona kushamisa kuti kune vanhu vanozvarwa vokura kusvika pakuita vana nevazukuru vasina kuwana magwaro ekuzvarwa kana anoratidza kuti ndovanani, asi izvo zvinowanikwa kunyanya kumaruwa akawanda emunyika kusanganisira kucholocho mudunhu rematoveland north. Mbuya Margaret Marandure Nyati, avo vane makore makumi manomwe nemana ekuberekwa, vanogara kumvundlana kana kuti ward 13 pedyo necholocho center, uye vanoshanda sadamba nevana kana kuti child care worker vachishanda pasi pebazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe rebasa ravo nderekubatsira kuti vana vasina magwaro ekuzvarwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisira kupesana kwevabereki muwanano vawane magwaro aya.
Vana vanenge vadhampiwa vabva kusouthi nekudhaura apu, vana vanodhampiwa muno vanenge vachiitwa habazi wangu ndo vanotobatsira. Pane nherera nenge akasigwa kompliti asina vabereki, tobetsera vose vana vanotambura.
Amai Smangele Ndebele, avo vane makore makumi mashanu ekuberekwa, vanogara mumusha weFusini muCholocho uye vanoshandawo sachild care worker. Vanofamba vachikurudzira veruzhinji kuti vatorese vana kunyanya magwaro ekuzvarwa. Dzimwe nguva vanotoita zvekusvika pamisha yavanoziva inenge ine vana vasina magwaro aya, uye vanoti kune vamwe vabereki vanoratidza kusada. Amai Ndebele vanoti mukuita basa ravo dambudziko guru ravanosangana naro nderekuti vanofamba mitunhu yakareba vasina zvifambiso. Mbuya Marandure vanotsinhira,
tinoda transport, tikapiwa mabhasikoro okufamba padhuze nemota dzokuinda kure. Transport ndiyatochema nayo, netraining yokuti vatsva vanenge vachipinda vazive kuti basa rakanangana nei.
VaNicholas Maposa ndemumwe mugari wekumuchina kana kuti ward 10 uko kunogara vanhu verudzi rwechisan chinove chinhano makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwecholocho center. Vanofara kuti vana nevamwe vanhu vemunzvimbo iyi vari kuwaniswawo magwaro ekuzvarwa. Taedza kubata vaHenry Machiri, mukuru webazi raregistrar general, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Hatinawo kukwanisa kubata vekumahofisi UNICEF munyika kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakadii. Asi mafigiro akabva kumahofisi ebazi remagariro evanhu akanaka ari muCholocho anoratidza kuti pane vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu vanopfuura zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi mana 3542 vakawana magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificate kekutanga, uye vanhu mazana matanhatu vapfuura makore gumi nematanhatu vakawana magwaro kekutanga. Tanga nzvimbo yeCholocho nedzimwe mumatunhu eMatebeleland neMidlands dzine vanhu vane chitsama vasina magwaro nekudawo kwenhoroondo yegukura hundi. UNICEF iri kubatsira hurumende nechirongwa ichi nerubatsiro rwakabva kuhurumende yeSweden rwemari inosvika madhora mamiriyoni mashanu emari yekuAmerica iyo iri kushandiswa mukutsigira mabasa emadamba nevana kana kuti child care workers nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwawo kuBikita chimanimani nechipi inge mukubatsira vakarasikirwa nemagwaro avo panguva yemafashamu yecyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 paCholocho Center, ndini Kudzanai Musengi.